Major.
Ndakamutera mufunge aindivharira panze kana ndichimufudza semombe akandichita ndiri kuzhombe angandiko ndiri rombe andichada nyusadzoke aizi denda idzoke usadzoke chingoita yaunoita ndichingoita zvandoita chingoita yaunoita ndichingoita yandoita chingoita yaunoita ndichingoita zvandoita chingoita yaunoita ndichingoita zvandoita tichazobatana mberiyo mberiyo tichazobatana mberiyo mberiyo tichazobatana mberiyo tichazobatana mberiyo
ndaikutemba shamwari ukandisiya shamwari ukati ana mari bati wangu ishamwari ndaikutemba shamwari ukandisiya shamwari ukati ana mari bati wangu ishamwari amina kumpepe tazda kuratidza ana tete kundiendesa kumacheke usingandide usandifeke
tichazobatana mberiyo Berio, tichazo batana mberiyo
Batana ma
Berio, tichazo batana mberiyo Tichazo batana mberiyo
Wagandi pisa ne moto Wagandi shaisa we Tale mkobe ne chirongo Gati ngati rambane Wachepeza kundi chita vejidofo Takupati kwa wati sara we Zaijivira kundi control Saminati Bawati ndajale I had no choice Pati kututambira loss When you went for them toys Waka size a day In them sorts Pama tama ye Pati ndiri ye below Kiko zape Naga kukanya Neniyo Neniwe Neniyo Tijano zangana mberiyo Mberiyo Mberiyo
Tijazo batana mberiyo Mberiyo Tichazobatana mberiyo Mberiyo Tichazobatana mberiyo Tichazobatana mberiyo
Moyo wangu beti seuchi usema Unongo ndivo na kungerema Nijiti uchandi tunga mironge jitima
Taituri wangu wanike Patika na wati javarana Twazangana iko mberi yoyo
Waini ganzira Mamwe bacho ndisi na changa kutazira Nangwe unesha mwari zapo waini wanzira
Taituku na iwe Danzira Uchindi faritzira
Mberiyo
Mberiyo
Tichazo batana mberiyo
Mberiyo
Tichazo batana
mberiyo
Tichazo batana
mberiyo
Tofara njiti ndabuda chikokoko hey. Napina nmoyo kuti ngongongo Keta step out wakari ndao hey. Aungandaro chenai Moyo wakatora uka kanda pa bright Mungu zeva tanganga sina nandai Kukusundisi ya post
nga goodbye.